Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 19th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and their metered taxi compatriots.
Uber Technologies Incorporation is an American technology company headquartered in San Francisco, California, United States, operating in 633 cities worldwide.
Zimbabweans in South Africa and indeed throughout the world are some of the millions of worldwide who are operating taxis under Uber.
Although the clashes between Uber drivers and metered taxis are not unique to South Africa, the extent of the violence in South Africa has reached alarming levels. One driver was firebombed a few weeks ago and died in hospital this week.
Some areas in South Africa have been declared no-go areas for Uber drivers as the tensions between operators continue.
But before we open up the lines for your calls and our guests, we have lined up a video about an event that occurred here in the United States at the weekend. The Zimbabwe Diaspora Network North America held its annual family picnic at Seneca Park in Gaithersburg here in the United States. Here is the story.
So, this is an annual event organized by SIGNA DMV WV chapter. We do this to get Zimbabweans together every year. We know that our lives are busy here, but we try to get people to socialize, people to network. Some people want, you know, to know where they can get things from home, and we do this to network, and also, you know, above all, just to talk about, you know, our lives. We have so many people back home, you know. So we still want to talk about what's going on here.
This is an association that is, outside Zimbabwe. So one would like to think there is no political affiliation or anything like that?
That is true. We do not associate ourselves with any political party. But we relate to political parties as they are in Zimbabwe. You know, if people in ZANU-PF, people in MDC, people in whichever party is there, we want to network and encourage development as Zimbabweans.
We are in the planning stages of various programs that we are considering to launch within the next few months.
What type of programs?
Right now we're looking at, a few months ago, Zimbabwe was placed as one of the major countries in human trafficking by the United Nations. And so we have outreach to one of the organizations called Hair Zimbabwe, and we're in the process of trying to see if we can have a fundraising event that we can in turn go back and help some of our women and children. Because of the nature of the economic status at home, young women are leaving their children back home to go and work elsewhere, to South Africa, Dubai, Europe, wherever they're going, and end up being exploited, whether sexually or economically. And it's a very sensitive issue for me that this is something that I'm thinking of doing within the next 2 months, and I have started communicating with Hair Zimbabwe organization in Harare. So I'm praying that because unity is strength, and when one or more are gathered, there's something, a solution is about to come up.
How big is this problem of trafficking in Zimbabwe?
Well,
would you say it has reached an alarming level where the whole world has to turn its eyes on Zimbabwe?
Well, 2 months ago, it was on an alarming level. That is how I got involved in it, because I was like, oh my God, this cannot be happening to these young women and children. This could be my daughters, this could be my sisters. So the good news is that the other day I was communicating with some people and reading, and I found out that Zimbabwe is now at a tier 2 level, whereby they have combated some of that human trafficking, but there's still a lot of work to be done. And so I'm hoping that somehow we can make progress and help these young women and children.
Yes, that, Jonga, was an event, like you said, that happened over the weekend. And now back to our topic of the taxi war that has erupted in South Africa between Uber drivers and meter taxi drivers.
Hongu vatereri nevatariri nasi mchirongwa chedu che Diaspora Forum. Tatitimbo kurukura matambudziko arikusangana nevachikairi vedzimotokari dziri kushanda kutakura vanhu dziri pasi pekambani yeUber. Tinonzwa kuti muSouth Africa vari kurwisana nevematekisi aya atingati mateksi ane mita, nekuti veUber vanongoshandisa michina yechizvino zvino, vane app yavanenge vachishandisa panhare mbozha dzavo. Zvino vematekisi vari kuti vari kutorerwa basa, nekuti zvinonzwa zvakare kuti mitengo yeUber yakadzikira pane mitengo inochadzwa nevematekisi, zvaita kuti vanhu varwisane. Mwedzi wapera pane mumwe akakandirwa bhambu remoto kana kupisirwa motokari yake ari mukati, akazoshaya nemusi wemuvhuro svondo rino ari mutyairi weUber. Tanzwawo zvakare kuti kune nzvimbo dzinoita 15 dzekuti veUber havachatokwanisi kusvikako nenyaya yekurwiswa ikoko. Dzakatoziviswa neUber kuti aiwa, vatyairi vedu havasi kuenda kunzvimbo idzi neidzi neidzi nenyaya yehondo iyoyo. Haisi hondo itsva yekurwisana kwenyaya dzevemichovha muSouth Africa, asi zvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichikanganisawo zvizvarwa zveZimbabwe. Tambotaura navaAlois Ndlovu, mumwe wari kushandisawo Uber kutyaira motokari yavo pasi peUber. Vari kutaura kuti dambudziko irori raakukanganisa vane dzimotokari, nokuti vamwe vanenge vakakwereta dzimotokari vachibhadhara pamwedzi pamwedzi kutenga motokari idzodzo. Zvaakureva kuti mari haichawanika kuti unge uchiita izvozvo, pamwe chete nekuti muringe ichidya muchiwana cheuviri. Ndo nyaya yatiri kukurukura, hatisi kutarisa muSouth Africa chete, muno muAmerica Uber irimo, pasi rose tingati Uber irimo munzvimbo dzakawanda. Tanzwa kuti iri mumaguta anokwana kuita 633 cities pasi rose. Titaurirei kwamuri kuti muri kushandawo sei ikoko Uber? Tinoona kana imo muno Chris pakatomboita hondo Uber ichinetsanawo nevematekisi vari muno.
Yebo Jonga. Namhlanje ke Zulu kandaba sixoxa ngodaba lwamateksi athiwa wona yiUber. Amateksi la asebenza ngomakhalekhukhwini, uyafaka inombolo zakho nxa ungumtshayeli, kuyaziswa ukubana sokulomuntu ofuna ukuthi uyemthwala, konke kusebenzisa ke umakhalekhukhwini. Lokhu manje sokudale inzondano phakathi wabonabo abasebenzisa yona iUber le, labasebenzisa amateksi esiwaziyo lakudala la asebenzisa amamitha. Ye, kuthiwa kuyaliwa kakhulu kona le eSouth Africa, ukubangela ukubana omunye undoda obe driver iUber uphoselwe ibhomba lamafutha epetrol ladubuka walimala kanzima kumaviki adluleyo, kodwa ke usitshiye ngomvulo osekubangele ukuthi abatshayeli laba, iningi labo abatshayela iUber bethi bona hayi kule ndawo esingasafiki khona. Silabo njalo esizaxoxa labo abasebenza kuUber abazasitshela okuningi ngalungo kwenzakalayo. Kodwa ke lingaphi komhlaba lani, siyazi ukuthi iUber ikhona ngaphandle kweZimbabwe Jonga. Lingasitshela ukuthi hayi kuhamba njani, kodwa asithi ukuthi nxa useZimbabwe ungasitshayela ucingo usitshela la imbono yakho, siyakwamukela kakhulu Jonga.
Tanzwa kuti tava navadeva mavinga murwiri wekodzero dzevanhu igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Vamavinga, tinogamuchira iyi pachirongwa.
Tinotenda zvikuru vakandembirira vamwe vese Kristi kwamakadi zvenyu.
Aiwa tinotenda kuti makwanisa kuwanawo mukana wekuti munge muchipinda pachirongwa chedu. Ndinoziva hangu kuti vamavhinga havasati vajoina Uber kuti vanga vachityaira nekuti vamwe vanga tiko inda vanisana mbokwira mota inotyairwa navamavhinga kuUber. Asi chaita kuti vamavhinga tivakoke pachirongwa inyaya yekodzero dzevanhu nekuti tinozwa kuti zviri kuitika muSouth Africa zviri kusiririsa. Tataura nemumwe mutyaira achitaura kuti pamberi pemapurisa nemusi wemuvhuro akatovhiringidzwa asi mapurisa haana kutora matanho. Zvimwe zviri kuita kuti vatikoche chiri kuitika kodzero dziri kutyorwa pamberi pevanhu vanofanira kunge vachichengetedza vemutemo. Zvii zvamuri kuona nenyaya iyi vamavhinga?
Nyaya yevatyairi veUber, vanhu vari kuona dambudziko guru kwazvo. Asi ndingangoda kuti zvinobatana nekuti South Africa muno munyika matigere muSouth Africa nyaya yemhirizhonga yakanyanya pazvinhu zvizhinji. Tinoona kuti kazhinji vanhu vanenge vachiratidzira havanonoki kuita zvechisimba kana zvekushandisa mhirizhonga. Nekudaro tadaro tinoona kuti kuvatyairi vemaUber zvakavanyanyirawo kwa zvikuru kwazvo kunzvimbo kunyanya muguta reJohannesburg. Nzvimbo dzakaita sekunharaunda yendege kuOR Tambo kunonyanyisa kuuya vashanyi vematexi vanenge variko vachidzivisa vatyairi veUber. Zvakare kunzvimbo dzakaita sana Sandton, sana Rosebank zvakare vanenge vachiti havafaniri kuona zvachose munhu weUber. Dambudziko iri rinozowedzerwa pakuti veUber varidzi vayo, varidzi vekambani vanenge vasiri panzvimbo nekuti vanoinye inonyaya yekushandisa masaisai emumhepo paindaneti. Nekudaro vanenge vasina mahofisi aripo akanyanya, saka havagoni kuti vatsigire kana kubatsirawo vatyairi vavo. Saka vatyairi vanenge vasara vari vega pasi. Zvakarezve toona kuti mapurisa haakurumidzi kupinda mudanho rekudzivirira vanhu. Kazhinji kachona vanomirira zvavo kuona kuti panenge paitika chimwe chinhu. Saka kodzero dzenge dzatotyorwa kare panozopinda mapurisa mazviri. Zvakare zvipavanenge vachipinda vanenge vasingapindi kuti vachengetedze runyararo, asi tinoona kaida kuti tsvaga kuzoti chii chaitika. Ndo rimwe dambudziko ratiri kuona iroro. Saka tiri kuona kuti kunetsana uku hakusi kupera, kuri kuramba kuchienderera. Zvakarezve chiripo ndechekuti motokari dzinoshandiswa nevatyairi veUber dzinoonekwa, dzinozivikanwa kazhinji kazhinji nekuti dzinenge dzichiratidza kuti itsva, dzichiri itsva uyezve mhando dzenera dzinozivikanwa. Saka zviri nyore kuti munhu weUber aonekwe kunzi uyo mutyairi veUber nekuti anenge akataridza mbozhanhare yake inenge iri mukati memotokari ichionekwa, zvakare mhando yemotokari inozivikanwa. Saka zviri nyore kuti vematexi vaya vanenge vachida kuti varove kana kupaza mota dzeUber vakwanise kuziva kuti uyo ndeweUber kana kuti haasi. Ndo rimwe dambudziko riripo zvakare kuti motokari dzevanhu veUber dzinoonekwa nyore nyore kunyange zvadzo dzisina kunyorwa padumbu kuti Uber, asi kudziona kuri nyore kune vanodziziva.
Aiwa maita basa vamavhinga, ramba yanyu muri parunare Kristi. Ndazwa kuti nemumwe munyarikani pachirongwa.
Yebo Jonga Silo Ndumiso Mlilo, sitakwamukela mnumzana Mlilo.
Yebo, kunjani baba?
Hayi, siyaphila. Ya ungasitshela ngodaba isilalo lapha lwamateksi lapha lama Uber ukuthi sizwa kuthiwa hayi kunzima ngapho, ungasitshela nje wena ukubona.
Ya engibona ukuthi kumbe ngithi ngolwesihlandu odlulileyo lapha efletini lamphansi lapha kukhona Pretoria lo Kane, kulo muntu ubaba weUber owedlula laphana khonapho kuyapaka laba bemamitatex uthe zivulela nje irobothi lavala laba babe beseqa bathatha izitina bashaya imota amawindi babulala i-windscreen. Ubaba lalo ukuthi ngabe kabalekanga babezambulala, wagijima wachiya kwaze kwabuya amapholisa later vele ezele kuzo. Into ekhona yokuthi ama-Uber achiphile. So laba abantu abalama metatex laba uyathola ukuthi maybe mamuntu ungathi ufuna ukuya endaweni ethize athi ngiyakushaja 200 rand. Laba be-Uber kuphela bona badinga ukuthi umuntu oseduze nawe lapho kungubani then basebetshele umuntu wabeseduze abo yakuthathe imali ozayibhadala iyabe ingafiki even ku-100 rand. Laba bekuthathe 200 uyathola ukuthi maybe ungabhadala 6 or 7. So manje laba abamatex laba sebona ngathi ama-Uber nasesikhathele ibhizinisi yalo bayi bakhona babachuza bathi ama-Uber akana license. But of course, Minister Layo Masonga in last week, truth ago, all this and that. Uwa kuruma la ye city. Laba bantu kumele ukuthi ba pure ama license babe le ndawo abasebenzela kuyo ngoba ama Uber abahamba noma yikuphi. But laba ama ministers labo bahamba noma yikuphi, but of course bale ndawo babe based khona. So kulensuku kuyabuya umuntu Uber mangimbizile khona lapha angafika ame phansi. Laba abanye bengihlala babona khona lapho bebagijimisa ngoba lapho engihlala khona phansi kupaka ama taxi bona laba ama ministers. Umuntu athi akalayithi. Mangafika apake nje kuphela phansi bayazi ukuthi umuntu ubhayi number zakhona imota zakhona ngezinje la ngathi kumbe kuthiwa kule kuyisayina kwakhona kumbe ngokwelayisense or yini ababona ngakho but uyabona dopis zinaregijini lomi mngane wami layo ngu-tax driver lapha phansi okuyezimbabwe la kula madoda la e-South Africa la amanye la khona lapha kule ndawo kuthiwa yisamithi lapho khona lapho so laba bahlala bechaya ama-uber ma bechaya ama-uber manje lo ngoba kade sanda kufika angathi kumbe besaba kumbe kungadrive so bagcina beyabezomtshela bethi yendoda bona masithiwa ama-uber lapha wena ungangenela so kusho ukuthi la zizawuxotha umoto yakho uyagcina ungasalayithi la so laye ma begijimisa naye wakithi laye ngangibone laye esedobha esegijima laye eselandela abanye but kuyingozi khona lokho ngoba hey abanye ngathola ukuthi ngoba abanye babe behlomile ngagcina omunye esedutshula ngathi nje i-industry ngale yamateksi e-South Africa ayimanga kahle ngoba kulezinto eziningi kuyabe kubangwa kumbe ukuthi i-route mina ngifuna ukuthi ngihambe endaweni ethile abanye behambe endaweni ethile but kule indawo yokuthi imali laba abantu sebebona ukuthi i-Uber i-cheapile abantu bayithanda njalo bathanda ukuthi ngoba iyasaiva siyasebenzisa imali encane so bahamba ngayo njalo anto akwazile abantu e-South Africa ukuthi mabe toyito yavele i-violence yabayisebenzisa udlangudlanga ukuthi ma kulento abangayifuniyo bona noma kunendlela yomthetho engalandeli atho ukuthi abanye basebenzisa izindlela ezingekho emthethweni ukuze balungise iindaba zabo so abe-Uber ngabanye abayenza konoko njalo abe-Uber ngisenke yabona abaningi futhi abanye ngabakithi ekhaya siyazithengela imoto yakho uhambe Uber bakupasise bekufundise ukuthi kwenziwa njani kwenziwe njani vele laphana labe simanga wathola inzuzo u-Uber la uyathatha imali ethile la uthatha ethile baningi abaku-Uber khona lapho ababuya kithi ekhaya njalo bakhona futhi njalo kuyanala ama-meter ababuya kithi ezimbabwe so lapha ngibona kule ngozi ethize but into engibona ukuthi i-competition commission la isiqalile ukuthi ucubungula ukuthi i-violence naleyo ngoba bayakhala futhi abantu be-Uber bathi amapolisi abekazatshele ayenzi lutho asifika nje ethi hayi ama-Uber leku sikuzwa everyday sokula nto esingayenza thina yathi sekufana lokuthi kumbe amawumba nje inkunzi yamgwaqweni into ezingane ma ungayipolisi ethi wakuthela ukuthi ah lokho hayi vele lokhu zivele ugcwele sokufana nabantu be-Uber bathi vele amapolisa ancedi ngalokho bakutshela ukuthi ha vele lokhu vele sihlala sizwa ngakho vele kuyingoma eyansuku zonke kokanye kumele ukuthi kuze kufeke umuntu njengalo omunye watshiselwayo lapha ePitori wagcinekelahlekele empilo yakhe
hayi se hayi bambe ucingo lapho siyabonga kakhulu ubambe sizaba sibuya sixoxa njalo jonga
Mr. Mavinga
yes
today we are looking at the taxi wars between Uber drivers and metered taxi operators in South Africa. How serious is this problem?
Well, it is quite a serious and spreading problem, particularly around Johannesburg, the main international airport, OR Tambo, the main sort of city around Central City, Rosebank, and other areas. It is serious because the attacks have resulted in the death of an Uber driver, and also the attacks have now gone on to involve and include passengers. So it is really a huge challenge. The taxi drivers tend to seal off, you know, these areas like Sandton City, OR Tambo Airport, or Rosebank Mall, and demand that no passengers should get onto Uber vehicles. And it is easy for the taxi drivers to identify these Uber vehicles because of the the make, and usually also that because they would be displaying, you know, the navigation phones on the screens inside the vehicles. So it's quite easy to identify. And when passengers are in those vehicles, then, and also the drivers themselves, the danger becomes higher. And also because often the Uber drivers do not have any form of security for themselves and their passengers. And the police have not really provided any clear strategy to ensure security for the Uber drivers and passengers. The bone of contention, Ms. Kademiri, here is that the taxi drivers allege that their customers who would otherwise have been theirs, are now going to Uber because the Uber platform is much cheaper. And also they allege that taxis, they are more organized, they pay tax, they are regulated, they are licensed, when Uber is not, which might not actually be true. But the information is not out there in terms of how Uber is regulated. So there is a lot of misinformation that is fueling this fight between the Uber, actually targeting the Uber drivers, not between, but targeting Uber drivers mainly around Johannesburg. And there is also a sense, actually, which is almost xenophobic, that seems to suggest that predominantly the Uber drivers are foreign nationals. So sometimes it is part of what is fueling the attacks on Uber drivers, and it's quite terrible now. Vehicles have been destroyed. If you look at, I've been talking to insurance companies where, you know, the premiums for Uber vehicles have shot up because of the idea that they are prone to attacks. So that actually shows how serious the problem has become. So not only are Uber drivers suffering because of their vehicles are prone to attack, but also if they want to pay insurance, it's much more expensive now because of the claims that are now coming up repeatedly on Uber vehicles because of the attacks.
Thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line, Chris.
Yebo Jonga, si lo mlaleli lapha ongafunanga ukuqanjwa ngegama ose South Africa, siyakwamukela kuhle.
Yebo baba.
Ye, mnumzana ungasela usiphathise ngodaba esilalo lamhlanje egudwini lapho ukuthi wena uthini imbono yakho.
Okay, into engiyibonayo mina la ngoba udala vele ngutaxi industry. Mr. Taxi industry. So into ekhona yikuthi i-Uber ifike namaprize aphansi nadulayo, hhayi ukuthi aphansi kuphela, kungakhulunywa ngeprize eyi-1 ngoba ine-Uber Black iyadula, ine-Uber Van iyadura, so kuyi-Uber X i-cheap. So into ekhona engiyibona ukuthi mina iba yinkinga yikuthi i-meter tax la e-South Africa ayina price eyi-1 sase khona.
Yes,
amaprize akhona ahlukene. Even bazila nanamhlanje bekhuluma kuradio bebengakhulumi iqiniso, i-meter tax amaprize ayahlukene. Ikhampani nekhampani ine-price yayo, so i-Uber naye ufike ne-price yakhe. So I don't know ukuthi why bemlwisa instead ukuthi belungise le i-problem yama-prizes, yiyona ebe yinkinga. Ngoba ufike ne-price yakhe, namanye ama-taxi afike ne-price yawo, even nabona labo abasestationini abarenge estationini, i-price yabo so high than okudlula amanye ama-taxi akhona la e-South Africa. So leyo yinkinga ebakhona. And okwesibili, angiyiboni mina le nto ukuthi ine-xenophobia, ayinayo. And then ama-insurance ukuze adule njengomuntu okwi-industry, i-Uber Black inemali e-cheap insurance, i-Uber X inemali e-drive because most ama-X a-driver ngabantu abaqashiwe and ba-driver rough bawashayisa. That's why ama-insurance akhuphula imali ku-Uber X, not ku-Black naku-Van.
Hayi, siyakuzwa. Manje lapha nxa usithi umehluko o-Black le-Van imalini?
Then if black is taking bad, I think if then in our lab over 16, EAC lab over 17. And EAC in the way this time, then I call over EAC. It's a take a cool abandoned the regard, the delivery I give a limited check. Yiba abantu abangeneka ku X bebevele bengayigive limited tax just nje because bona banaleyo enga futhi ngemva sifunde kangako ngoba iX iphikapha kakhulu yonke indawo ukuthi vele wena efisafakile ingene iphikapha ihambi kuye omunye yazi within 30 minutes kungenzeka ukuthi uma kusekuseni sesophikepha imoto ezifika ko-10 within 30 minutes labo abanye basafakile lapho yinto embona ukuthi kwazisa ubuhlungu. But leyo hayi ukuthi ufanele isolveke ngokulwa.
Manje
bona ababuye nenye indlela engayisolveka ngoba manje njengoba beyelwa kanje ama-client vele at the end bagcina bengena ama-customer ngisho nakancane. Ngoba abantu bonke bazobaleka and akhona ama-company angalwisiyo i-Uber. Abantu bazobalekela kubo beshiye la alisi Uber ngoba aziwa alisi Uber ukuthi iwazi. And the second enye into abantu bathi Uber inama-permit. Akulona iqiniso lelo. Mina nginemoto eziwu-3 kwa-Uber zonke zinama-permit. Akulona iqiniso lelo. Bona labo abantu abasilithayo yibona abangama-pirate abangenama-permit. Ofanele ukuthi i-government ithathe inothi ngabo ngoba abanama-permit vele isikwatisa kabo ukuthi ngingalwisa ngumuntu ongena-permit mina ngine-permit. Ngine-permit, ngine-passenger liability, ngine-public. Yonke into iphelele. And kubo konke nalabo abanye abadrive izimoto zami yonke into iphelele but labo abantu abasisa abanalutho nje umuntu une-license zathi uba hambe yaboleka imoto kamngani wakhe sikangene ngayo esibadeni esebenze ngayo ekuqedela apho ethi uba kayifuni siyabona inkinga ebakhona yiyo leyo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu Sibili. Hayi, ube lela ngelihle, sibongile kakhulu.
Okay, all right baba, siyabonga.
Okay. Jonga, he's an Uber operator. He says he's got 3. So, you know, he's denying that there is some kind of xenophobia. I should have asked him why he thinks that way, because according to Mr. Mavinga, he thinks that way.
Okay.
And I heard he said there are some 3 or so plans, Uber plans. There's Uber Black, Uber Van, Uber X, and there's also Uber Pool. So he said Uber X is the cheapest one.
Yes.
Because they say here in July 2012, the company introduced the Uber X, a service option which allows anyone to drive for Uber using their own car, subject to a background check and car requirements. Which means that I can even use my car to drive as long as it's certified safe on the roads.
Yeah.
Well, yeah.
Yeah, quite interesting. Mr. Mavinga? Mr. Mavinga? Yes,
I'm here.
Yeah. You heard that caller there. He says he doesn't believe that there is an element of xenophobia in this taxi war. Would you think that he's telling it as it is? Because he's an Uber driver as well. What do you make of his statement?
No, I think what is happening is that there is yet to be a comprehensive analysis of what exactly is happening. And there are a number of factors that have actually been raised by people. And I am a very frequent user for business of the Uber platform, the Uber X, the Uber Black, and also the Uber Van. So I am familiar with this, and I have spoken to a number of drivers. So if you look at the profile of the drivers in terms of percentages, or if you were to talk to Uber, they will then tell you that especially for Johannesburg, where the violence is most intense, the vast majority of the drivers are foreign nationals, and also a significant portion of the owners of the vehicles that are on that platform. It then actually contributes to the tensions and violence, but mainly the perception that business has now been taken away from taxi owners and drivers is fueling the fights. But we cannot discount the element of violence, of xenophobia. But having said that, let me also say that if you look at the attacks that have taken place so far, these attacks have been concentrated in areas like Sandton and the airport, where the perception is that business is primarily should have gone to the taxis and now is going elsewhere. So a sense of loss of economic opportunities, which is again something that comes up in other cases of xenophobic violence that are not related to the taxi industry.
Mm-hmm. Yeah, there are no statistics available on how many operators are in South Africa. I mean, readily available, but the people that we spoke to say that it's around 10,000. And out of that 10,000, they say 90% of those operators are Zimbabweans. Would you say that's true?
It's possible, yes. It's possible that the vast majority by far would be Zimbabweans, but I wouldn't be sure about the exact percentage. But yes, from my own experience, anecdotally, of use of these guns, the vast majority of the drivers, yes, they have turned out to be foreign nationals and mainly Zimbabweans, yes.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mavinga. Do stay on the line. Tina mkoma Donald Mamboma, Baruch South Africa. Magadi mkoma Donald.
Ndovara mkoma Jonga, magadi mkoma mkoma Chris na wade wa Mavinga.
Waiwa truwa penyu. Nasi ma driver Uber, mchenda kupika na yomita taxi enyu.
Ai nangu ndichingori kunoku andoko asi micharangarira mukoma panenye kumesina Texas Association ya pakamboita mutauro paya ndikambotaura wotitaura namichazii jeso yavapo ndiani handichazii zitarawo kuno kumesina ndichitaura mukoma Jonga ndichiti hazini zvemuno zvagara zvinodziva kuti kana pazvinozonge zvikatanga zvinoguma zvakuita like xenophobia pakutaurawo vanhu vemuno pane ndawo achinzi akapisiwa panews izo weko kujobheki refa moto yakapisiwa arimo
asi hatisati taziva kuti muchizvarwa chenyika ipi nekuti tikatarisa zita ravo vakapiswa vanonzi Lindelani Mashau vanogona kunge vari chizvarwa chemusouth africa chizvarwa chekuzimbabwe kana chizvarwa cheku hatisati tanzwa kuti chizvarwa chenyika ipi saka kuti titi pane nyaya dzekuurana kwemarudzi handizivi kuti zvingatambirika here
Aora na zina tambiri gazo, but chero kufa, hako kufa chero wakawa, hacheo munu wa bati munu wafa, zingu fazi.
Mm-hmm.
Ya kandu kata ikawa angu bata nchiti kana wakuma na yukumushaka, ina amo zae nungu tisunda mkuma, bata kana watanga kudero ngati mbo wapa mkana, watanga wapora, wazikama, noti azibeteri mkuma kura kitasiwe na upe nyune ama, nesha mwari, ni utako kuti waruta kuramba wachishingira, kana wakaona zinyaya kupisa udaro ngawa rege kuti, ngawa mbo mira, zite se zinoto nora, boza azishandi, unozorishanda se wafa biasaracha.
Asi ndoparikubva chingwa chevana zvemukoma Donald.
Manje kana chingwa chevana breadwinner wakapfugwa nebuti chazovana wachozoramba wotozotamba nhamo zvakanyanya manje. Basa roshandwa nemunhu mupenyu mukoma chero vazvinova mazinga vanogona kunditsinzi vatsigira ipapo. Pane kuti upinde parisk nokuti zvinhu zvemuno pakangoona paita musindo mapurisa akasiri kuita anozotopindira ende anenge achitosha kutopindira kwacho futi. Tasia mwone kudebeni wari kupurana makanzela wari kupugwa so far watu wala 4 hawa pindiri mapuriza emuno wana wari kupugwa ndeye emuno makanzela emuno wati mopa kazeta mafore nationals hawa tombo HD wanita sawa sipo makanzela ANC wari kupugwa kudebeni kwa chipugwa everyday kwa mzori kana driver wewe kuzimbabwe zake hawa tombo mwonte emuno saka ina angu kuruzira ya mwonte kukwati kana wakatanga udero kana kachiona tupara kupisaka ngambo mira papore pane kuti vada kufaitira kuti tongopinda topinda vanopugwa kuti vanopera muno vanhu ndo zvandakaona kuti vanhu vemuno vanozvigona pasilence vanoitamba nayo pakangoungana vanhu chete vakazaratidzira panosiyiwa panopiswa munhu nematayira panopugwa munhu panodii ndo maitiro avo saka isi hedu inhamo inongotisunda mugoma haisi hai ndezvekweduwo zvinaona akurongeka asi hazviti
aiwa hanzi panonzwi kwa panenge pari padare panonga paungana varume vakuru vanosanganisa vana mukoma Donald aiwa ukashaya chekutakura kubva ipapo hunanjere ndofunga vanhu vari kuzvinzwa Maita basa Christina Mkoma Ndumiso Mulilo variparu nare iwa mwewe mnyarikano watina otinuko na kumuzo watu waru kuona si
Mlilo.
Hello?
Yeah. Ya, utabo olunye siluzwa ilapa angazi umzwile lapu kono mnyo mlaleli otie na kungani kulo kule xenophobia mbicha niphakathi lapha ngoba abaningi abachayeli ngabe ngabavele eZimbabwe kungakuliqiniso kubona njani wena
lokho kunzima ukuthi ngikukhulele kodwa ke into engayitshoyo ukuthi bona laba abalamateksi ama-meter taxi bakhona bakithi kula ama Uber mina asengike ngasebenzisa vele iningi lakhona vele ngabantu bakithi ka but anti into engayibona ukuthi makuvele kulo msindo kumbe kulani makuvele kule issue yabo nale yokuthi sabangisana ukuthi ama-customer ukuthi imali sesishoda ngale kiyo ma ungatholakala ukuthi vele futhi esiphinde kube ngangaphandle ngale into yakho nesuke wese yiko ngangibona evini noma besenza ukuthi badoyitoyele amanzi kumbe izindlu khona la ma behambe estradini bengathola umuntu wezimbabwe kumbe ophuma kwenye ilizwe ethengisa uyathathela izinto ubangala ukuthi ukuthengisa lokhu kungenaphi ezindlini zabo laba abazoyisela lokhu kungaba liqiniso ngoba mina ngiyabazi abanye abaningi akhona vele ngama-Uber nje khona lokhu sukufaka impilo zabantu abanye babe ngama-passengers kuphela engozini ngoba ma befika bona bathanga ezitini and ngathi inyanga epheleyo ngike ngakho aba le siteleki esabantu abamithades kade bematha epiteri besiya kwi-department ye-transport bekhuluma ngento eziningi like ukuthi ngabe kuthenga imota uyazithenga imali engaka but igcine imali yakhona isikhula sebhadala imali eziningi ngoba uyabethenge ngesikwelete le nto ezinye izikhalazo zabo eziningi endleleni lapho engakubonayo i-Uber yayisingabonakala so ichaya kula amawindi kuthathwa amafoni kuthathwa ukusetshe yazi ukuthi kwase kulokusela uyazi into engayibona lapho yazi nezibuhlungu ichaya amawindi kodwa khonapho bethi ngabantu bayamasha bamathelekeza abangakithi labo abaphephanga and kukhona lapho nje nalo omnye umngane wami lo obuye ekhaya banezimpi labo futhi khona lapho vele khona lokhu ukuthi yena bamchaya baze bamthanga i-pepper spray bemthayela ukuthi ngoba ngowezimbabwe i-route khona lapho ma ufika endaweni wathi efika khona lapho warenta lapho e-Bramfontein sethi ababe khona lapho bathi kumele bona abathule lapho ababhadale imali ababe ngamafowethu basenatali lapho amazulu yena wathi hayi madoda manje alibhadala njani yoba lami ngisaqala ngisakabe so wayethe ngabuya kuphela bemthaye bamthaye everyday bazowatshintsha abuye yibo uthe beyibo khona lapha namanje ukhona phansi ngikhuluma nje ngibheke imoto yakhe phansi baba yisona lezo bambamba ngamandla ukuthi ma kubele ubetshayo la kumele ukuthi atshaye bathi bayengafuli khona lokhu imoto yakho ingcono isuke lapho engasafayi khona lokhu so abangithi labo bakhona abanye bagcina bafakwa ngekhanda bafakwa banjwa ngamandla ukuthi labo bangene ezindaweni ezinjalo and ngikhungasekudala uzezwa maybe omunye wakithi sephuma khona lapha sebuyele sesangcwatshwe ekhaya esebuleyo ongomunye walaba abahada amaputa
hayi kuyezwakala ungaqhubeka ubambile lapha sifake omnye umlaleli jonga
ungukristina mkoma tekshua asi tisati asvika kuna mkoma tekshua tonge uchidza vatariri nevateereri kuti tiri kuzama kuti tinge tichibatawo vanotyaira dzimotokari pasi pekambani yeuber muno muwashington dc nekwese kwamuri kunze ikoko pindai pachirongwa ndechenyu tinzwewo kuti muri kushanda sei nekuti hakusi kusouth africa chete kwatinonzwa kunomboitika dambudziko revamwe vane dzimotokari dzematekisi vachiramba kuti uber inge ichipindawo mudariro tombonzwa kuna mukoma tekshua uri kusouth africa mukoma tekshua makadi
tinosimba mukoma jonga makadi henyu
tatosimba kupfuura zvamaa muchifunga musati mapinda pachirongwa
ya inini like maonero angu panyaya dzemauber idzi handiti tiri mumwe wevagari vanotori like padhuze nepaairport and ndine one of my brothers ne anotoitawo zveuber saka mumwe wanga achimutaurirawo maererano nezvemauber zvanga totaura kuti izvi zvichazotokonzera like mutauro muhombe zvichitevera nemashoko akataurwa nadeputy police commissioner 2 days ago yekuti now our country iri kutorwa nemaforeigners saka wo and nyaya yemauber ide tatiri vamwe ka isusu sema Zimbabwe nzi tambo bata na tambo stopa for a little bit kuti zvinhu zvimbo oita sezvinoti nyarari wozi pane vanga nimbotaura unawo nhasi pazvara nhasi vanga totaura kuti mutauro waina unogona kuzotoita west than zvazvirike zvinhu
Iyi nyaya yambosimudzwa zvakare namukoma Donald Mamboma vambotaurawo pachirongwa vachikurudzira kuti dai vanhu vambomira asi nyaya hombeka ndeyekuti vanhu vari kurarama kubva mukutyaira imomo vachishandisa Uber voita sei
mukoma wangu chinhu chandingatongopa kuvanhu handiti chinhu chinonzi upenyu chakakosha than mari mari unokwanisa kuti usage imwe But his life, haungakwanisi kuti hakuzorina imwe life yaunokwanisa mushure mekunge zvinhu izvozvo zvaita sezvaita because zvichaaffecta life yako zvichaaffectawo kana nefamily yanga yakatarisira iwo saka chinongoitika ndechongoti mutaure muno maitirwo anoitwa inokwanisa kungoitawo like serious zvinhu zve2 to 3 months handiti munhu haunga unokwanisa kumbotiwo paunga wakabata paipaka uchimbosanawo kumbosenzesa ipapo uchimirira kunzwawo kuti zvinhu zvakamira sei tani kuti ukaramba uchipikisa vanhu vemuno mukoma wangu handidukudzai nhema vanhu vemuno musoro yavo inototema mutisore vanhu vemuno maina kutombomira mushe zvokutoti ukada kupikisa navo ka zvechokwadi hondo yachonaka haizoperi yava yemauber inozopera yatova neyekunzi mazimbabwenzi now they are taking chances saka its better kuti vanhu tinge tiri vanhu tinongobatana chete tombomirawo tichinzwawo kuti ikowo kuna like kunana maminister of transport vachazoitorawo sei nyaya chona ende ichazogadziriswawo sei
thank you so much maita basa mukoma tekshua
tinotenda
yes vamavhinga tinonzwa kuti gurukota rinoona nezvemapurisa musouth africa rakataurawo pamusoro pemhirizhonga yavachiti chinhu chavari kutarisisa ndinonzwawo zvakare kuti veuber vanenge vanga vachiedzawo kuti vasangane negurukota iroro nemamwe makurukota ane chekuita nekugadzikana kwenyika zviri zvamungatarisira here kuti vari kurwisana vangateerera zvose zviri kutaurwa izvi vakamisa kuita izvi
hongu zvinogona kubatsira nekuti dambudziko guru riripo inyaya yekuti hapana kuchengetedzwa kwemitemo kuri kuitwa kwakadzama ndo dambudziko guru iroro rekuti mapurisa havasi kuita basa ravo nemazvo kusimbisa nekuti iko zvino tikada kuti titarise nyaya dzaitika dzakawanda dzemotokari dzevanhu veuber dzakatemwa dzikaparadzwa dzimwe dzikapiswa asi kuti titi pane vanhu vakasungwa panenge pasina asi dambudziko ratinofanira kurangarira nderekuti mutevedzeri wegurukota rezvemapurisa muno musouth africa ndiye zvakare munhu mumwe chete iyeyo wekuti zuruwazuro rino ndiye aiti vabva kure ndo vatora mabhizimusi ose munyika ino ngavabve ngavaende saka idambudziko zveikoko kuti utungamiri hwachona hunenge huine rimwero pane rimwe danho saka dei vakwanisa kuti vaone kuti zvingaitwa sei kuti mitemo ichengetedzwe kana pane zvinoda kuti zvigadzirwe ngazvigadzirwe nenzira yemitemo isiri yekurova vanhu yekuti iko zvino tinozwa kunzi vari kurohwa zvadarike zvapindiridza zvaakuti vatyairi vanorohwa vavakatakura vanorohwawo mambama kana kuti vanonzi burukai muende kana kuti vanotorerwa mari nezvinhu zvavo saka dambudziko rakura mapurisa ngaapindire vachengetedze mitemo mukati mesouth africa
aiwa maita basa ramba yanyu muri parunare gandi
munumzana mlilo ukhona mlilo
yalo yebo ngikhona
ye manje ungasitshela ukuthi njengoba sizwa kuthiwa sekule ndawo ezinye okungasafiki iuber akuphambanisi yini abantu abanjengawe nxa ufuna ukuyafika kwenye indawo
mina lapho engihlala khona esetindam ma ungafoneli uber ngitshele ngithi ngitshele ukuthi uzongilanda lapho bakutshela ukuthi hayi buti lapho mina siyesaba sicela ukuthi siza kuma egarajini ethize wena uhambe kanti mina ukuze ngibize uber ukuthi ngisaba ukuthi ngihambe so sengivamele ukuthi mina ngikume indawo yezimnyama ezinye ngiyefika egarajini ethize ngale thuze lesibhedlela ngale kukanti kule garaji lapho yikho abapaka khona ungathini ngoba lapho engikhona vele hhayi akuyingozi kakhulu bapakile khona manje njengoba ngikhuluma nje lapha abamithadeni ukuthi vele sometimes my zula even in a lamunku and I feel I'm not gonna lap on you who will I born in the upper by land by chaya. So when I look so films with the humble Zavant is in the Mandarin Pillars, I was listening to them. And when I look at Okuna, I want to get a spataman that is a summer police woman in Kumbai, Ukulme into Yazina. But of course, Ulo Figuin Parola is Pataman that I see solid and Jalin Kurumgalo of Avangova, even a so penny, so even the South African Human Rights Commission, TI. Into the Kulumolen Jalo in Abangila, Uyuso, and the Grava of our country, the local of the Bafafel. About 50 being a so penny, so 80% Avantu Amatilting in Jalo, Kulabanta, if you come up to the city, and Jalo, in the city in Lakona, Avangapan, in Jalo is 80% Avangapan, the Eastern, that can among the middle South Africa is on Pan. So, next means into the Pataman and Jalo. What in the Rabakuman, I feel the right. Well, I'm telling my friend to look at Zabo, Gutavantua, the supported business, the South African, Fana Master, and my shop, Lapangrata, and this, you know, fat. I'm not married, but then the crew with the service, you know, to a whole lady, and Kabangu, over my one, and I don't say. But here, through the Abanyabantu. Especially about some politics, but Suraviti, we are going to be able to do this. I'm a police officer, that even in the incidents of the record, they are over. I want to passing young abyss or a name in the marriage, you have a Kuma even in Kuma Lavatai. My police was watching at one of our phone where and the motive she see Lavana very humble, so fellow at Ombusilin, the child on a match of children in the past, even in Katisa.
Thank you so much. Do stay on the line. We have another caller, Tina. Mukoma knowledge mutoko. Magadigo mandue.
Right, that is knowledge manunure.
Manunure. Ndafunga papa ita kupesa na kwe kunzwa papa nzindava mutoko hao. Asi zisine itinotenda utumepinda kwa chirongwa.
Manunure. Hello.
Taura iti nzwe funga zenyi pa chirongwa.
I'm going to go to the house.
Awe Uber wari kuto ndo mukana iripo yekuti wari kushandisa maapu awo iwayo vachikwanisa kuti vange vachitorawo vanhu chero nekukasika nenguva ipi nemutengo wakaderera hazvisi zvamunotarisirawo here imi semunhu
ndozvatinotarisira but wanje wamanje maSouth African haazozvinzwisisika manje izvizvo ndozvatinotarisira nokuti kukwanda matoti saka vanofanaziva kuti Ina ama prezo wangu wa diri ili ndoto wa wira ni wana wa.
Kwa tinozgo kuti uwa waruku parazimosha wanenga waruku nono kakutoru wa matano nukuti kushikapari nasi apana ata sungwa kubwa paka piskwa mchikaira akazosha ya nemsuwe mufuro munofunga ya rukuti mapulisa haru kita basara wane mashu
ayo security expert
Thank you so much. Chris.
Yes, sir. Mr. Mavinga, we don't have Uber in Zimbabwe, do we? Mr. Mavinga?
Yes, can you hear me? Hello? Can you
yes,
hear me?
Yes. I asked a question there. I said, do we have Uber in Zimbabwe or...
No, we do not have as yet Uber in Zimbabwe. There is no Uber in Zimbabwe as yet.
Okay. What would you know whether there are any plans to introduce Uber in Zimbabwe?
I think the challenges have had to do with the conditions. I think the viability of the platform, given that it works mainly on internet and in terms of the payment methods, because you will be aware that Zimbabwe is in a kind of a financial crisis, which has led to a collapse of the international banking system. So the Uber people are primarily based outside of the jurisdictions that they have their people in. So in terms of remittances to Uber, then it will be a huge challenge, because Zimbabwe has virtually shut down payments to outside of the country.
Mm-hmm. Wow, that's interesting. Okay, well, we'll just keep holding. We have another caller, Jonga.
Tina, Wawil Betimukori, Variku, United Kingdom. Magadi?
Tripeni, Magadio.
Hey, watrimpeni, tunotenda zukuru, kutimunge mchiwa na mkana wakupinda bachirongwa. Ndo kuneva muwatereri, watine tishuira kutidae wambupinda wapachirongwa ku United Kingdom. Kutinofara zukuru mawana mkana na sitipe wafungwa zenyi.
I think problem violence in South Africa, particularly involving Zimbabweans, is something that we are not being realistic. The main reason why there are so many people in Zimbabweans in Uber is that they go there to South Africa because they are desperate, economically desperate. I think two of your callers there were talking of, oh, we must let things cool down. You can say that when you have got something. I agree with. I think it was one of you who said that ndokunobva chingwa chavana. You know. So in this particular case, if you're economically destitute, you cannot afford it. And I think if the economy in Zimbabwe continues to get worse, we are going to have more and more Zimbabweans going down there, and becoming an Uber driver is much easier than becoming finding another in a formal employment job or becoming a taxi driver. And that is the reality that we are facing here. And I think as long as Zimbabwe, we do not resolve our own economic problems and increase the pressure on our own people to go outside the country to look for any job wherever they can get it, they will risk their lives. This kind of violence will continue, but people will still continue going there because they are desperate. And I don't think we are addressing that problem. That is the problem we should be talking about.
Mm. So what solutions can you give to Uber drivers and those that are fighting them?
I mean, once you are there, I mean, it could have been easily you or me.
Mm.
You know, if you are in Zimbabwe right now, there is no employment. Unemployment is sitting at 90%. And, okay, this year we had a good harvest. At least people have got something to eat. Next year, if we don't have good rains, people will be hungry. And people will be destitute. And therefore then, to seriously think, if it was me, the kind of South Africa question I call, I can't get any other job. And I find a relative says to me, okay, hey, here is my car, drive it, wait at Uber driving. I would say no to that. I would not. You know, even if I know I'm risking being attacked with some of this xenophobia and like violence, I would still risk it. And I think that is where we are failing to realize it. What we need to do is address Zimbabwe's economic problems, kumba, Zimbabwe back at home, so that pressure is relieved.
Mm.
Because I think as long as our economy continues to deteriorate, we will have this problem. You know, it's not going to stop.
Vamkori, ndichi tarisa umuno matigere mu Washington DC. Ndichi kurangarira kuti mazuva atanga kupinda Uber. Muno makamboitawo hondo yekunetsanawo newe mateksi iwaya. Saka tikatarisa nyaya iyo ikarinenge rakutariswa sedambudziko reUber versus vanhu vemateksi zvisinei nekuti vanhu vabva kuZimbabwe. Hallo. Ndofunga nare yavamukori inenge yadona. Regai nokukanda mvunzo iwoyo kuna vamavhinga. Vamavhinga ndandabvunza vamukori kuti vari kuti dai tatanga tagadzirisa dambudziko rekumusha rakagadziriswa zvinhu zvinoita nyore. Ndichiti muno muDC taionawo paine dambudziko iroro rekuti vemateksi vachinetsana neveUber. Zvisinei nekuti vemateksi ava kana veUber ndevekuZimbabwe here. Idambudziko ranga ringori Uber versus Meter Taxi. Munoti iwo.
Kuti munoona kuti iko zvino padofika pava ne svondo nhatu dzapfuura vatyairi veUber vemuJohannesburg. Vane rimwe zuva ravakanga vachitoda kuno vachinotaridzira vachitaridzira ku mahofisi eUber vachigunun'una kuti Uber haina zvairi kuita kuvachengetedza kana kutaura nehurumende yeSouth Africa kana kutaurawo nemapurisa kuti paone chinoitwa, nekuti vanoti ivo sevatyairi vaingonyorerwa neUber kunzi imimi kana muchirohwa musadzorere. Chekutanga, chepiri, savatyairi hamufaniri kutakura zvombo zvekuzvidzivirira. Saka vari kuti isu tiri kungorohwa, Uber kambani haisi kupindira, haisi kutibatsira, asi iri kuti musadzorere, iri kuti musatakura zvombo, toitawo sei? Saka vaitaridzira. Saka idambudziko guru hongu rekuti Uber sekambani inofanira kuonawo kuti vashandi vatyairi vemotokari dzeUber vari kubatwawo zvakanaka here, nekuti rimwe dambudziko riripo nderekuti pamutemo wevashandi nevashandirwi, Uber inoti iyo haisi mushandirwi, inoti iyo inongova kambani, nekuti munhu anenge achityaira kuUber munhu anenge achitotyaira motokari yake. Saka Uber haipindi ipapo, inoti haina vashandi. Saka haina musenzekete wekuti ichengetedze vashandi vayo, munopaona manji. Saka idambudziko iroro reUber rinofanira kuti rigadziriswe kuti Uber ipindewo ipapo itaure iyo nehurumende South Africa nemapurisa nevamwewo kuti vanhu vari kushandira Uber vaine motokari dzavo vari vatyairi vakwanise kuchengetedzwa, vakwanise kuvawo nezvimwe zvinhu zvinovabatsira ivo, nekuti vanenge vachiti tiri kushandiswa pasina. Uber ine mari dziri pasi. Mari dziri pasi idzi hadzitemwi kana kutarwa nevatyairi, aiwa dzinotarwa neUber. Saka vatyairi vanoitochema-chemawo kuti aiwa dzanyaya kuderera pasi, isu hatichakwanisa kuti tiwane chimwe chinhu, nekuti tava kumanikidzwa kuti tityaire usiku hwese kuti tiwane mari shoma-shoma. Dei Uber yatikwanisa kutibatsirawo sekambani, nekuti iyo ine mari yakawanda, ine nzvimbo dzakawanda dzairi, asi haisi kuona kuti vanhu vanoishandira vangararama sei zvakanaka zviri pamutemo zvisingapinzi njozi kune vanotakurwa, kuti aiwa mutyairi aneta asi ari kushingirira, nekuti mari yaari kuchaja ishoma, aroda kuti iteketudze iwande. Saka anoshanda usiku hwese, vamwe vangu vanotaura kuti angorara kumaawa maviri chete kana matatu chete. Saka ngazvigadziriswe zvose izvozvo.
Vamavhinga ndikubatei muromo, tingopa mukana kuna vamukori vadzoka. Vamukori, ndandabvunza nyaya yekuti hondo yeUber haisingori muSouth Africa chete, kune nyika dzakawanda vanonetsana nevematekisi ivava. Mungaitarisa sei nyaya iyo? 30 seconds.
Well, that is a problem that no one can deny, because it's competition between the former taxis and this new platform, Uber. But in this particular case, yeah, we have another additional dimension, my foreigners in South Africa, because my foreigners, my Zimbabweans, find it a lot easier to get into the Uber side of it, of the business, than in the formal one, which is what is the problem here. And what I'm saying here is that we are also putting pressure on ourselves as Zimbabweans because of the economic problems back at home, where somebody becomes so destitute that that they will go to South Africa and risk their own lives. Okay, in this particular case, Uber is one area where we are having many Zimbabweans.
But if you look at other sectors as well,
it is the same thing. That is why xenophobia is
go
there.
Ahead,
is there
problem. Thank you so South much. Africans.
Thank you so much, Mr. Mkori. We would also like to thank Mr. Dewa Mavinga, human rights lawyer in South Africa, and Mr. Ndumiso Mlilo. Thank you. Good night, Zimbabwe.
Rateleri, toti rambaye mchipinda pachirongwa ndechenyu, asi zvirongwa zvestudio 7 zvakawanda. Pindai mazviri ndini Jonga, Kandemiri, Murara Zvakanaka.